tinofanira kuti zvaitwa sei, nekuti munoona pane vanhu vakapuwa ma8 farms ndo vazhinji vacho vari kutaurwa vane ma-A1 havana dambudziko iroro, because vazhinji vacho vanogona kungozvirimira. Ve8 ndo vane dambudziko, but dambudziko racho rinogona kunge rakatisiyanei kubva nemunhu nemunhu. Vamwe ma8 farmers vazhinji vanenge vachishaya mari yacho yekuti vakwanise kurima, nekuti zvinoti dhurei A2 because mapurazi mahombe anoda mainputs akawanda.
Matambudziko amunoona angabude panyaya iyi ndapi?
Inogona kunge iri nyaya yekushaya mari, inogona futi kunge iri nyaya yekushaya unyanzvi hwacho hwekurima. Munhu ana umbenge akarima mapurazi mahombe aya before haana unyanzvi hwacho, inogona kunge riri dambudziko. Retatu dambudziko rimwe rinoitika nderekuti munhu agara asina zvake shungu yekurima, anga achingodawo then tine munda wawandina kana musha chaiwo. Saka matambudziko anogona kunge ari matatu aya kana kuti any of those matatu iwayo. Saka kana pachiitwa joint venture nemurungu angabva kana kuti akungudzoka asina purazi, zvakubva kuti uyu wacho uyu murimi agara apuwa purazi resettlement, chii chaari kushaya chaari kutsvaga?
Munoona sokuti vangashanda zvakanaka vese here, vangagona kuwirirana here vanhu ivava?
Well, before zvazvisinganyatsokufamba zvakanaka, but iko zvinezvi zvinogona kufamba zvakanaka nokuti hurumende yabudisa polisi yayo pachena kuti vachada kukomba nzeta vakatorerwa mapurazi, vanokomba nzeta zvinhu zvavanga vavaka pati, havasi kukomba nzetiwa for the land, vanokomba nzetiwa zvavakavaka ipapo. Then it's okay, anogona kudzoka asina zvake land but ane mari yake neskill yake koita joint venture nomunhu ane land asi haana skill kana mari. Some of the black farmers vane mari mabusiness but havana skill and they will get, so pane varungu vamwe vane skill asi havana mari.